Vamalava vati matare ese epa msuru nea magistrate. Ari kushanda zvakanaka kusiya kwe matare anono nezvavashandi ayo vati anoda kugadziriswa.
Engagement with the senior judge of the labor court with a view to have the performance of that court improved will be undertaken immediately. The magistrate's courts also performed very well.
Chataura nemutongi mukuru wedare iri kuti rishande zvakanaka. Matare amagistrate akashandawo zvakanaka chose.
Vashora kuvhundutsirwa nekuchichidzirwa kwavanoti kuri kuitwa vatongi vachiti zvinosuwisa kuti izvi zvaitwa nevanhu vanosanganisira magweta. Vati zvakakosha kuti matare vanhuwo zvavo nehurumende varemekedze bumbiro remutemo wenyika vachiti izvi zvinoita kuti munyika muve nerunyararo. Gweta muzvare Fadzai Mahere vanova zvakare nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mount Pleasant mudare reparamende vati vanotarisira kuti kodzero dzevanhu dzichatevedzwa sekutaurwa kwazvaitwa navamalava.
Tichitarisa zvataurwa naHonorable Chief Justice, isusu tinoziva kuti kodzero yemunhu umwe noumwe ndeyekutongwa achibva kumba, nokuti munhu wese anonzi ari innocent haana mhosva kusvikira akonvictwa kana kuti aonekwa ane mhosva. Isusu tatinoziva kuti Honorable Job Sikala vasapabatwa nemhosva pamutemo, saka kodzero yavo yekutongwa vachibva kumba inofanira kuremekedzwa.
Sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti kunyunyuta kwemagweta neveruzhinji pamusoro pemashandiro ematare munyika kunoratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vati nyaya yavaSikala inonyadzisa matare uye anofanira kugadzirisa nyaya iyi.
Zvinonyadzisa Chief Justice ngavagadzirise kunyunyuta kuripo. Tikatarisa vanhu vari kumbunyikidzwa mazuva ano, munhu wese angotaura zvisingafadzi hurumende ari kuendeswa kumatare, nekuti hurumende inoziva kuti kumatare ikoko hakubudi zvakanaka. Vari kuti munhu anozopuwa anozodza ahwina kuhigh court asi anenge atosevha mwedzi yakawanda ari kurimandi.
Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo zvakare vari nhengo yezano PF vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti vafara nemashoko avamalava vachiti zviri pachena kuti vanoda kuti nyika itevedze mutemo. Panyaya yavaSikala vaMutodi vati,
isisi members of parliament tinotera mutemo weseparation of powers kuti tinogadzira mutemo, then vejudiciary watch interpreta mutemo. Saka nyaya dzavaSikala tinodaira kuti dziri mukati medare uye kuti dzichakwanisa kunge dzichipedzwa nezvimera nemutemo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti vamalava vataura pachena kuti matare haana divi raanorerekera. Vati avo vari kugunununa nenyaya yavaSikala vanhu vari kuda kuti matare atonge nyaya sekuda kwavo.
Nyaya yavaSikala ndonyaya dzanga dzichitaurwa naChief Justice muspeech yavo dema vateereresa kuti kana uchienda kumatare dzimhosva, enda uine tarisiro yekuti nyaya iitwe zvine nduramo, usingatarisire kuti zvako zvaunoda zvisirizvo zviri kuenderera nyaya ndizvo zvinosungirwa kunge zvichibuda. Saka avo vari kuti matare haasi kuita vane zvavaida kuti zvinge zvichiitwa nematare, asi matare ari kuita nyaya senyaya.
Mutungamiri wesangano remagweta munyika, Relo Society of Zimbabwe, Amai Rumbidzai Matambo, vatiwo zvakakosha kuti vatongi nemagweta varemekedzane pabasa.
Panga paine zvipingaidzo zvakati wandei zvaiita kuti basa risanyatsofamba zvakanaka. Saka takatoshanda chaizvo nesimba kuti titi magweta akwanise kuunza nechemo zvavo kuJudicial Service Commission. Vakauyawo vakataura nesu magweta vakaedza kuti tionesane paikwanisa kugadzirisa.
Vamalava vatiwo vanofara chose kuti vaparura kushanda kwematare gore rino apo nyika yave nemakore gumi yave nebumbiro remutemo idzva. Vatiwo komisheni yematare edzimhosva yeJudicial Services Commission iri kuedzana pose painokwanisa kuona kuti nzvimbo dzese munyika dzave nematare uye kuti vatongi vese varambe vachisimudzirwa ruzivo rwavo pabasa kuti vaite basa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.